Juneteenth iholiday yatinoti American Federal Holiday. Iholiday inotarisa iwo zviitiko zvakaitika June 19 muna 1865 apo vatema vemuno vakange vakadzvinyirirwa vakaunzwa through transatlantic slavery, particularly vaigara munzvimbo inonzi Galveston, Texas. Vakadzidza kuti vakange vasisiri maslaves, vakange vave free, as they say. And this was about makore maviri vaAbraham Lincoln vasaina emancipation, asi vamwe vechichena vairamba vakabatira maslaves. Saka unotaridza kuti patori nemaslaves vanga vachigara vachitoshanda vasingabhadharwi, vasingazivi kuti vanga vava free. Saka nhasi vatema vemuno tiri kubatana navo tichipemberera musi waJune 19, 1865, vanga vakadzvanyirirwa maslaves ekuTexas vakaziva kuti vakange vave free.
Rakakosha papi zuva irori?
Zuva iri rakakosha nekuti tikatarisa nhoroondo yenyika inoi, nyika inoi yakavakwa nehama dzedu dzakamanikidzwa kuya munyika munomu through transatlantic slave system. Slavery yakaitika muamerica munomu for over 400 years. Rine ringori gore rechitatu kupemberera. Ndobatanidza zvakare nezviitiko zviri kuitika, kunyanya tikatarisa zvakabhakuitwa naPresident Joe Biden kuacknowledge uitiko hwekuurayiwa kuroita varume vechitema muno munyika. Tarisa mukoma George Floyd avo vakaurayiwa mutownship yandinogara inini, kunonzi kuMinnesota. Saka Juneteenth tiri kupemberera freedom yevanhu vatema vemuno muamerica.
Zvii zviri kuitwa nevazhinji munyika mukucherechedza nemukupemberera zuva irori?
Vatema vemuno vanopemberera zuva iri nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vanotarisa zviitiko zvakaitwa nevanhu vatema vemuno zvisingarangaridzwi, vanoti maBlack founders, maBlack initiators vakatanga kugadzira zvinhu. Semunhu akatanga kugadzira refrigerator, freezer, angari munhu mutema. Vanotarisa mabasa akaitwa nevanhu vechitema vemuno asina kumbobvira acherechedzwa. Vanocherechedzwa zuva iri nekutarisa chikafu zvakasiyana siyana zvaidyiwa nemasateguru avo. Saka feasting, a lot of feasting inoitika. Panoitwawo mitambo yakawanda inovarangaridza mawiro akaita masateguru avo munyika munomu. Saka upembererwo hwakasiyana depending on kwaunoenda. Saka tichangosperawo tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, museum, kumarestaurant, tichibatana nevatema vemuno tichipemberera. And ndoda kuencourage maafrican immigrants, africans in the diaspora, or kana uri anywhere kune maBlack Americans, endaiwo muchinopembera nehama dzedu. Izuva rakakoshera hama dzedu, izuva rakakosherawo isu, even sevana vezimbabwe, sevana vekuafrica, nekuti hatina kusiyana, tiri munhu mumwe chete.